pamusangano waitirwa kutraining center muchinoi nhasi nhengo dzeboka repamusoro reprovincial coordinating committee kana kuti PCC rakabvumirana kuti vamugabe ngavasiye basa vachiti vari kutadza basa uye vari kuregedza vanhu vachiita hori vasina zvavanovaita. Vasungawo chisungo chekuti mudzimai wavamugabe amai Grace Mugabe vanofanirwa kusiya chigaro chekutungamira madzimai emubato reZANU PF sezvo vasina hunhu hunokodzera. Mushandi mukuru weZANU PF mudunhu reMashonaland West vaChristopher Chikomba ndivo vaverenga chiziviso chekuti musangano wakamira papi nenyaya yavamugabe. Nengo yeparamende yeZimba West vaZiyambe Ziyambe vabva vasimuka vakati vamugabe vatadza basa nokudaro vanofanirwa kumbomiswa basa mubato. Pfungwa yekuti vamugabe vambomira kutungamira ZANU PF yabva yatambirwa nenhengo dzose dzanga dzichidarika zana kubva kumatunhu madiki ose. Sachigaro weboka revakange vari varwi verusununguko mudunhu reMashonaland West vaCornelius Muhoni avo varambidza nhengo dzeZANU PF kuita maslogans vachidoma zita remunhu nekuti vanhu vanopedzisira vonamata munhu mubato. Imwe nhengo yeZANU PF yapinda musangano wanhasi vatichaona gwembi vekuhurungwe vanoti chanyanya kurwadza vanhu ndechekuti vamugabe vangavoda kuita mudzimai wavo uye anozivikanwa kuita utsinyi mutevedzeri wenyika. Vagwembi vanoti nyika ino yanga yave kuitwa sekambani yemhuri.
Saka isusu tiri kuti zvinhu zvenhu zvavari kuita zvinhu zvakachiitwa even naGrace Mugabe zvaanoita zvekuharasa vanhu. Mugabe angaida kuti ape chinzvimbo cheupurezidendi kune mukadzi wake because izvezvi angaida kuti oita vice president. Aita vice president obva amusiya achienda kune dzimwe nyika obva asara uchiti ava acting president odzoka kuti hai indafunga kuti nditomusiya ari president. Chekuti izvozvo zvedynasty hatisi kuzvida ende nyika ino yeZimbabwe haisi private company. Haisi private company yekuti ndeye family. Iko zvino Grace Mugabe anoenda kunana mazoo achisvika achievicta vanhu oti ndodakisa mhuka. Saka chakocha chii munhu nemhuka?
Takabvunza kuti sei nhengo dzeZANU PF dzave kuramba vamugabe nhasi asi vaipururudza masvondo maviri apera apo dzimwe nhengo dzaidzingwa mubato. Vagwembi vati nhengo dzakawanda dzinofarira zvekunyeperwa sezvo vachitya vamugwabe.
Right, hazvina kutitorera nguva yakareba. Musaona vanhu vese vanenge vachirova maslogan vachiti pamberi namugabe vayava. Pamberi neZANU PF, pamberi namugabe, pamberi naGrace, kunyepewa. Ukaona anotorevesa chokwadi chokwadi. Anenge aine zvaari kudya vachipiwa vachitengwa. Vanhu vaivaya vanoita dictatorship. Ukangotsoropodza chete wakutosungwa. Mapurisa angava biased achifamba neG40 yacho kabhao. Ndovanhu vari kutinetsa vanakasikuere vana Jonathan Moyo. If EFA Grace Mugabe namugabe wacho, Mugabe is no longer a leader, is a dictator and he is a very big dictator wauraya nyika yeZimbabwe.
Imwe nhengo yedunhu vatichaona Mwanza vabva vasimuka vachiti musangano unofanirwa kudzosa vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mubato izvo zvatambirwa nenhengo dzose dzabva dzatanga kushevedzera kuti ngwena ngwena ngwena. Vanoona nezvematongerwo enyika muchinoi vaJohn Marava vanoti danho ratorwa neutungamiri weZANU PF mucherechedzo kuti vasunungurwa sezvo vaizviita mukutya nekunyara.
Zvaitwa neZANU PF Mashonaland West Province zvekuvhota kuti havachada kutungamirwa naPresident Mugabe zvinoratidza kuti munguva dzose dzapfuura idzi vairatidza kunge vari kuda vamugabe but vaizvita vaizvita mukunyara plus mukuhanda plus mukutya. But apa zvatasunungurwa naivo vachiwenga vakukwanisa ivo kutaura zvanga zviri mupfungwa dzavo vakukwanisa kuburisa zvanga zviri mumwoyo mavo.
Musangano wanhasi wakurudzira kuti bazi reZANU PF repamusoro reCentral Committee regare mukati nemazuva maviri kuti vatambire zvisungo zvavo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur.